Atuanzo pindura zvinhu zvina maturo zvinotaurwa nevanhu vasiri vana vemuZimbabwe. Vamalema havana birth certificate remuZimbabwe. Havana chitupa chemuZimbabwe. Kana dei vaida kuchiwana, ingadai vakaita lucky rokuzvarirwa munyika yeZimbabwe. Zvino havana kuwana mukana iwoyo kana lucky iyoyo. Hatikwanisi kuzvirivhesa. Havagoni kuva mwana wemuZimbabwe. Kana vataura mashoko iwayo, dei vachiziva zvavo kuti musangano weZANU PF nava munangagwa here and here to stay with the people of Zimbabwe. Vakaziva izvozvo, ndinoona sekuti basa ravo rokupikisa hurumende yekusouth Africa rinovaitira nyore.